Hongu isu sangano rewarairidzi izvezvi tiri mubishi rokunyora gwaro riri kuenda kuline ministry of education kuenda kugovernment nekuenda kuzimsec kuti tivaratidze kuti pane zvabuda izvi netime frame yabuda iyi paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kuchajiwa idzi zvine maringe netimetable yokubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinclude ivin nekupa varairidzi mari dzinogutsa mukombe kuti vaite basa ravo maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa
zvii zvamungati dai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papi
maonero edu isisi ndokuti zamanishina harifani kuti rionere vabereki dai mazamanishina zvavo akwanisa kunge achichajiwa mari dziri pasi pe1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary infact basic education zvayo inotonzi ndeye mahara basic education inova kubva grade 1 kusvika 4 taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kuelevhua asi pamwe pese hurumende yambomiramirawo ikabatsira vabereki asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangotadzawo kana ma1000 pesubject zvingava zviri nani uyezve tikakwanisa kuti nguva yokubhadhara yacho ikwanise kungeita 2 weeks kana 3 weeks nokutenderawo even late entry zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muzimbabwe hatichaende kucambridge saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vomuzimbabwe pane pataibhadhara mari kucambridge
mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika
tinotizivo kuti kumwe education ndo right saka maschool fees haatobviswa saka kumwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda saka pedu patinotorira kuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apo tisu tinenge takuita mateya tikaenda kwese kuna nazambia kuna nabotswana kuna nasouth africa hakuna mwana anotadza kunyora zamanishin nokuti hurumende dzekwei hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai
masvika papi nenyaya dzekufambira mihoro
dambudziko ririko nderekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurirano patiri izvezvi tazama matanho ese izvezvi takanyora tsamba tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti mari dzanetsa muzvikoro hongu vakatambira tsamba yedu asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kudini nemari shoma dziri iko idzi varayiridzi vari kunhunga svosve nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno wachikumi kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanitango ichiuya kuvarayiridzi tingaona varayiridzi vachikanda mapfumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June pay day vakatarisira kuti mari dzavo dzivandudzwe kusvika pana June pay day pakatadza kugadzirika ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachiramwa mabasa kana pay day yomuna June ikapfuura pasina zvaita varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mabhaza pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda kubasa.